mutongi wedare vaSanford Mambanje vati vachatora mutongo wavo mangwana pachikumbiro chevaviri ava vachiti vazoshaya nguva yekunyora mutongo wavo nhasi gweta ramuzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vachauswa ramba vaudza dare kuti kusungwa kwakaitwa vaviri ava kunosvibisa zita rehurumende sezvo vaitozvibvira havo kunorapwa pavakasungwa vakwaramba vati vasungwa ava avo vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mapurisa pamwe neutyora mirau yecovid-19 regulations vakangopomerwa mhosva idzi kunyange hazvo mutauriri wemapurisa vapou nyati vakaburitsa mashoko nemuvhuro ekuti vasungwa ava vainge vabatirwa nyaya nechekuita nekuratidzira kwakange kwaitwa nedzimwe nhengo dzemdc alliance pamahofisi ehurumende enew government complex vakwaramba vati kuzopomerwa kwakaitwa vaviri ava mhosva dzavave kumira nadzo mudare kunoratidza kuti hurumende iri kungotsvaga kungovashungurudza sezvo vachiti vaviri ava vainge vasipo panonzi pakaratidzirwa apa vakwaramba vati izvi hazviratidze chimiro chakanaka chehurumende vatiwo vasungwa ava vakaunzwa kudare nezuro vasainiswa mapepa ekupomerwa mhosva pamhosva yekutyora mirau yecovid-19 yakadzikwa nemutungamiri wenyika asi vakazoshamisika vave kupomerwa imwe mhosva yekuzvidza mapurisa vave pamatare iyo yavasina kumbenge vaudzwa nezvayo kana kusainira mapepa ayo nokudaro vakwaramba vati izvi zvinoratidza pachena kuti vasungwa ava vaunzwa kudare zvisiri pamutemo
nyaya chaiyo vakasungirwa nyanga iri yekuti vaifungidzwa kuti vakanga vaenda kudhemo mapurisa pavakazoona kuti havana kunge vaenda kudhemo vakabva vatanga kubika tunyaya yato yemashoko akachinjanwa but zvatanga tikutaura mukoti ndezvekuti even nyange dei pakachinjanwa mashoko akaita sewani inyaya here ingaita kuti pe maresources ese estate yese imire rimwe basa rese koti ikumbirwa kuti itonge nyaya dzakadaro inyaya yekuti vanhu kana dei vaibvuma vaingopiwa kana faini kupolice station saka muonero wetu ndewokuti hapana nyaya
vaudzawo dare kuti mhosva yavaviri ava imhosva yakaunzwa kudare pasi pemutemo wakabviswa mumagwaro emitemo yenyika izvi zvinotevera kuvandudzwa kwakaitwa statutory instrument 83 of 2020 neumwe mutemo wakadzikwa nehurumende
tanga tingotaurawo zvakare kuti imwe yacho mhosva yavaunzirwa nayo kudare imhosva yakaripiriwa kuripirwa it means yakabviswa ichireplaceswa neimwe asi mapurisa anoda kuti vaimhanyamhanya shungu dzavo dziri dzekuti vanhu ava vaende kuchere vakatadza kuona kuti pane imwe mhosva yakazoitwa kumashure mhosva yakagadzirwa kumashure mumwe mutemo wakagadzirwa kumashure but wavakanyora wacho wakatobviswa kare havana kunge vazviona nokuti havana kunge vanyatsofungisisa nezvenyaya yacho chakanyanyoda kungoti nyaya dzemanyomatare
asi muchuchisi wenyaya iyi amai Audrey Chogumaira vaudza dare kuti vasungwa ava vanofanira kugara mujeri sezvo vane chidakadaka chekupara mhaka ivo vane nyaya dzakawanda dzichiri mumatare amai Chogumaira vapikisa kuti vaviri ava vasapiwa mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo sezvo vachigona kuramba vachingokoromora dzimwe mhosva mutongi wedare ati achatora mutongo wake mangwana sezvo ange ave kunzwa nyaya yavafrederick mabamba avo vari kupomerwa mhosva yekubira vanhu vakawanda mari zhinji kuchitungwiza vachivatengesera mastendi ekanzuro zvisiri pamutemo vamabamba avo vanga vachisvitsa chikumbiro chekuti vatongo vachibva kumba kwavo vanzi navamambanje vadzoke kudare mangwana sezvo nguva dzanga dzapera vamabamba vakasungwa nezuro nezimbabwe anticorruption commission vachipomerwa mhosva yekutengesera vanhu nzvimbo dzekuvakira dzimba kuchitungwiza zvisiri pamutemo ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi.